Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechina, ndira 18, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa votsvaga rutsigiro rwokuti vapinde muUnited Nations Security Council kumusangano weNonaligned Movement. Asi vanopikisa vanoti havana kukodzera kutora chigaro muSecurity Council sezvo vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Dare repamusoro romisa hurumende iyo inoti yakatumwa nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa kudzinga dzimwe mhuri papurazi riri kuNorton. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vari kutariswa kusimuka munyika nhasi vakananga kuUganda kumusangano weNonaligned Movement. Vachitaura nebepa Nhaure Herald, mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Sharamba vati kumucheto kwemusangano uyu vamunangagwa vanenge vachitsvaga rutsigiro kuti Zimbabwe ive nhengo yeUnited Nations Security Council kwemakore maviri. Asi vanopikisa vanoti vamunangagwa havana kukodzera kupiwa chigaro chakadai sezvo vari kuvapomera mhosva yekutonga nedemo. Security Council ine nyika gumi neshanu. Panyika idzi shanu dzine masimba dzinogara dziri nhengo asi dzimwe gumi dzinovhoterwa neUnited Nations General Assembly. Namwe ine nyika zana nemakumi maviri asi kumusangano uyu kune nyika makumi mapfumbamwe nenhatu. Dingindira remusangano rakanangana nekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko epasi rino. Mumwe mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakodzera kutora chigaro ichi.
Isu seZanu PF tinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti Zimbabwe kana imukava imwe ipi nyika yemuAfrica tinge tine nyika inomiririra zvinofungwa nezvinoshuvirwa nevanhu vekuno mukati meSecurity Council.
Sika vanopikisa vari kuti hapana chakaipa kuti Africa imiririrwe asi kwete neZimbabwe iyo vari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekubirira sarudzo zvemhando yepamusoro-soro.
Zvokuti vanopikisa vanenge vachiti hatifanirwi kunge tiriko, hatifanirwi kunge takadai nenhau dzekuti pamaelection pakanzwai izo dzangova nhau namakuhwa. Nyika haifambi kuenda mberi namakuhwa. Nekuti kana pane chachakaposheka kana chakashoreka kwavari paelection, ichi tanga tichichiona nekuwanikwa kwavo ivo vakaenda kumatare vakateera matanho aripo pamutemo anoratidza kuti ivo zvavanotaura ndizvo zvakaitika pamaelection.
Vanotya vakatadza kuenda kumatare vachiti anofamba nedivi rimwe chete segakanya.
Kutadza kuenda kwavo vachindoita matanho awa vachizoda kugara vakataura mashoko awo mumanewspaper nemaradio. Kuita kwavanhu vasingagoni kugashira kuti havana chavakataurira vanhu veZimbabwe chavakaona chakakosha chinogamuchirika, vanhu veZimbabwe vachibva vasarudza Munangagwa neZanu PF. Isu zvisinei ngazvitityisi nekuti veopposition vanopikisa ndo ragara riri basa ravo. Tinongoona zvamumadhorobha nzira dzangova makomba oga Marara, vamwe vana vatokura vatova nezvitupa vadoko pamatutu amarara akasiyiwa neveopposition achikuungana mukati memadhorobha. Saka veopposition vanopikisa isu tinotovaziva kuti havanei nekuti nyika iende mberi.
Nechikonzero chei muchidaro vamarabhira?
Nekuti pachokwadi dangwa nechifungo dzekuti nyika iende mberi taisashaya chimwe chete chekunongedza chatinogona kuti apo ndivo vakaita vakagona. Kana ndichinge ndanyepa ndinongokumbira kuti paite chimwe chete ivo chawachataura kuti tisu takaitawo icho chaendesa nyika mberi.
Mukuru mbazire zvekubudiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutewedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change, Vostalo Sisiziva.
ZANU PF haina credibility inodiwa kuti ioneke ichipusha nyaya dzakafanana neizi the international platform.
Nechikonzero chemuchidaro vasizi.
Nekuti munoziziva kuti ti recognize internationally tinofana kuti ti resolve ma issues edu domestically. Haungatangi nekuda kugadzirisa ma issues internationally usati wagadzira ma domestic problems ari muZimbabwe anobva panyaya yesarudzo zviri kuita zviri pamutemo. Zvamuri kuona izvezvi pese pese there is no democracy munyika muno, muona kubvisa kuri kuitwa mamembers of parliament nematambudziko ari kusangana nevanhu instead of kuti focus on resolving the domestic political questions zviri kumunyika muno. Hatigoni kunosimuka tichinotaura anything chinometa international.
Sei zvisingakwanisiki.
Nekuti credibility international inofanha ichibva from our ability to resolve our domestic problem.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Vostalo Sisiziva. Mukupeta nyaya iyi, Blessing abatawo gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya.
Chenikataura chekutanga ndechekuti vamunangagwa ngehurumende yavo yeZANU PF vanofanira kuziva kuti sangano reUnited Nations rinomirira chii. Chidonzvo chikuru cheUnited Nations through the United Nations Charter ndechekuita mendeni international peace and order pasi rese, kuchengetedza mutemo nerunyararo pasi rose.
Ko vamunangagwa neZimbabwe vangazvitadza here izvi varwanya?
Vanangagwa vanoda kunopinda mudare reSecurity Council remanonpermanent members ririro sangano guru rinoonekwa nezvekumendena kworunyararo pasi rose. Imo munyika mavo chaivo vachingoti avhura murumo wovharira muchitokisi. Mapolitical party vamwe vanoapwanya vachitora vachiisa zvidzuri zvavo vachiti ndizvo zvatoe CC. Matare chavo achiti kwa munhango obuda musango angobuda mudunhu otozvindini secretary general political party. Matare avo ndizvezvo ndiyo peace and order here yavanoda kundomendera kuUnited Nations. KuUnited Nations ukagusi kwemadzanambwanana isangano rinofanira kumendena kana kuti kuona kuti pasi rese rinonyararo. Saka icho chishuviro chavamunangagwa zviroto zvavo, asi sokutaura kwamugabe muchagabvu zviroto zviroto.
Gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
The voice of America, VOA.
Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakamisa bazi rezvekurima, mudzviti uye mapurisa avaiti vatumwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kudzinga mhuri mazana masere papurazi reskia riri kuNorton mudunhu reMashonaland West. Vashandi ava vanoti vakasiyirwa dzimba dzavari kugara nemurungu wavaishandira uye akazotorerwa purazi uye havana kwekuenda. Asi mutongi wedare repamusoro vaRogers Manyangadze vakati nzira yaida kudzingwa nayevanhu ava haisi pamutemo. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaAnxious Masuka kana gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi Taboka Ncube weStudio 7 abata gweta rakamirira mhuri idzi uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare Tafadzwa Muchenje.
VekuMinistry of Friends vekuofisi yekwadistrict administrator nekuchirigutu paivawo nevekuema nemapurisa eZimbabwe Republic Police vakaenda kupurazi rinonzi Skia Farm kuNorton vakadedzera musangano kune vagari vemukomboni vepaploti number 46 Skia Farm. Sera vakazoudza vagari vemukomboni kuti vaiva nemazuva matatu ekuti vatane nezvinhu zvavo vemukomboni imomo.
Ko ivo vaida kudzingwa vaitiwo kudii sezvikonzero zvekuti vasadzingwe?
Vagari vemukomboni umu vakabvunzawo vachikumbirawo order yedare ya ita ura kuti iyo waifana kubuda mkombo wanda gari mkombo ni mfaka uya wakati wakatana ngura u wachiti iyo waila mashandi emurungu ayiki matinishikia akanga alie mrijiye plazi nekundo choni akishikia wachu akazo boba plazi takaitua land reform program iyo waifana ngura wachiti wakanga wawane makore ya nilika 22 sikia apa atama mkombo plazi papo ya kigarabu chaka iwe chichemo chao chewa chekuti mazama chacha tapio ya kutuwa bipa plus lakanga waone siru wao na kutu lakanga wasina kukuye nda uye shi seta tino siwa muno mzimbabu kukunaya
dare iro raka zoti kudi
dare raka tunga ni shure chakaenda ya ika tunga na judge amendi justice manyangati mtongi wedara kachara kutuye vano naifana kupuwa mukana kana kupuwa inonji efficient order kuti vazopa dare vakataura iro kuti hazvaigona kuti munhu angonzi ibva panzvimbo pasina kupiwa yatinoti order muchirungu nedare yaichenjera iyo kuti paite efficient
tichitarisa pamutemo chii chinofanira kunge chaitwa kuti vanhu vadzingwe
chinofanira kuitika ndechekuti munhu anenge achida kudzinga munhu panzvimbo anofanira kuenda iye kudare onoisa mashamanishi ake eeviction koti yoongororawo ichinzwawo kuti iye wacho ari kuda kudzingwa haana here zvikonzero zvake zvaanoda kupawo kuti asadzinge.
Gweta vari nhengo yezimbabwe lawyers for human rights Muzvare Tafadza Muchenje vari parunhare muHarare naTaboka Ncube westudio 7. Dare repamusoro rehigh court nhasi rarasa nyaya yevaikokera nhengo dzebato rinopikisa muparamende Vamos Chibaya nemutevedzeri wemutauriri webato iri Vaostalos Siziva nevamwe yekupikisa kudzingwa kwavo mudare reparamende nevari kuzviti ndo vakafanira kubata chigaro chemunyore mukuru webato reTCCC vasengezoshavamwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi vapisirai kwenda vati hapana zvizhinji zvavangataura pari zvino sezvo patori nechimwe chikumbiro chiri kudare chakakwidzwa neveTCCC zvakare vachiti vachavangu havana masimba ekudzinga vanhu sezvo vasiri nhengo yedare iri. Senator Jameson Timber veTCCC vatsindira mashoko aya.
Vakati ivo tinofanira kuti tichepe su nyaya iyo iri kudare kuti tipedze nezvanga zviitwa navachabangu.
Gweta ravachabangu vanxuvani Stole vanoti vafara nemutongo wapiwa nedare nhasi uyu.
Saka koti yazoti no vanoziziva kuti masamons iwavo anga akakosha achikosheswa nekuti kune umbo unofanira kubudiswa badare. Saka ivo vazozviona kuti masamons anononoka vakamhanya neuseri vachizama kuti vavhare dare madziso vawane order vabata.
Vatimba vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vachavangu vane simba here kana kuti kwete rekudzinga vanhu ndiyo ichapedza makakatanwa ose.
Yato mumatare sekutaura kwatiri kuita zvinezvi kune zvidanho zvichatorwa chidanho chatichatora iye zvino ndechekuti tiende kupretrial conference togadzira matimings edu toisa umboyo hedu toenda kutrial asi zvinhu zvatoda kuti tiite nokasa kuti tipedze bongo zose.
Vachavangu vari kupomerwa mhosva yekushanda nebato riri kutonga rezanu PF mukudzinga nhengo dzeTCCC muparamende nemakanzuru asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira varamba mashoko aya.
Hatiudziri bato rinopikisa zvekuita asi tinongokurudzira kuti vaite zvinhu zvinoitisa nyika yedu ende mberi, vaite zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vave neramangwana rakanaka. Izvi zvokuti vari kugara vachipokana vachita kuti mari dzenyika dzitambisiwe nemabyelection zvinhu zvisina kunakira vana veZimbabwe.
Zvichakadai mutongi Justice Kwenda pari zvino vari kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare navashavangu yekuti vachibaya nevamwe vavo vasapinde musarudzo dzemabyelection pasi peTCCC sezvo vakadzingwa nebato iri. Rimwe remagweta vachavangu Advocate Lewis Uririn vauza dare kuti vachibaya nevamwe vavo havafaniri kumirira TCCC nekuti hapana zvashanduka pakudzingwa kwavo mubato. Nyaya iyi yabatanidzwa neimwe yakakwidzwa kudare iri nasachigaro weZanu PF mukagovi district Mukoba North kugweru vaChristopher Niwa yekuti vachibaya vasakwikwidze musarudzo vachiti ZEC yakatadza kutambira mapepa avachibaya sezvo vakadzingwa muTCCC. Gweta reTCCC vaCharles Kwaramba vaudza dare kuti mutongi haafaniri kutombonzwa nyaya yavachavangu navaniwa vachiti haina maturo sezvo pasina kurasikirwa kwavanoitwa kana vachibaya nevamwe vavo vakapinda musarudzo idzi. Vatiwo hapana akarambidza vaviri ava kupinda musarudzo vachiti savachavangu vakatotadza kudoma vanhu vachamirira bato ravo musarudzo idzi. Nyaya iyi iri kuenderera mberi mudare pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Bazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika reZimparks rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kuri kuita nzou mumasango emunyika. Mutauriri webazi iri vatinashe Farau vati nzou dziri kufa nekushaya mvura nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuisirwa muchetura nevanovhima zvisiri pamutemo. Pane mashoko ekuti nzou dzafa kubva gore rapera kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzasvika 156. VaFarao vatendawo kuti nzou dzakawanda dzafa gore rino kudarika mamwe makore. Nzou dzakawanda dziri kuHwange National Park. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata kanzura weWard 18 kudete kuHwange vaStanley Torima.
HwangeNational Park ndeimwe yedzimwe nzvimbo dzeparks ine nzou dzakawanda.
Zvakamira sei manzwire wamuri kuita munharaunda umu? Zviri kumbonyatsofamba sei? Dzinenge dziri kunzi dzanyanya kuwanda dziri kufa?
Hai, tinonzwawo semanzwire amuri kuita kuti dziri kufa. Ndichiona sekuti chinonyanya kuti dzidzise nouwandu hwamuri kunzwa inyaya yekuti idzo pachadzowo dzawanda ende tikaona uwandu hwadzo nemvura dzaifana kuwana atii ndo pane tsaona yose inokonzera kufa kwadzo because kana nguva dzaakusvika kunana October November mvura yakanonokwa kuuya panoita dambudziko rekuti dzinenge dzaakuneseka kuwana mvura yakakwana.
Asi kumashure uku kugara nekugara dzaimbonzwika kunzi dzinofa here neuwandu huri kunzwika mukore unouyu?
Handichinyatsokutondera hangu zvakanaka kana taakuita makombarizi mpata even kumashure kufawo dzaimbofa nokuda kwokushayawo mvura. Iye zvinezvi manzira atiri kuita nhamba inenge yakwirira sokutaura kwamuri kuita ndinoona sokuti pano musiyano kuti hesi dzakanga dzichifa asi pamwe kufa kwadzaakuita izvezvi kwativedzere.
Tinombonzwawo vamwe vachitaura kuti kuno vagariwo vanopinda vachiita zvekupocha zviya izvi zvinoitikawo here izvozvo?
Kana ndichiri kunyatsotondera zvakanaka zvambenge zvichiitika panguva dziri mumashure makore maviri matatu mumashure zvazvinyatsokuita zvino tichitoonawo vanhu vane nyanga dzachona vakasungwa namapurisa pata pari zvino handingati hazvisi kuitika zvinogona kudaro zvichiitika asi maitikiro azvo atisiyani nemaitikiro okumashure kuti maybe mazuva ano zviri kuitika asi zvisina uwandu hwakafanana nehwanga huriko mikore yadarika.
Kune veparks vatinombonzwa kuti vanotaurawo nevagari vachivapawo maupdate yezvinenge zvichiitika, munombosanganawo navo here?
Tinotosangana navo muzviitiko zvakawanda. Patinenge tasongana navo kazhinji kachona vanokurudzira vanhu vomunharaunda kuti vagarisane nemhuka idzodzi dzedu dzakafanana nenzou nechirungu chavanoti living with wildlife in harmony. Vanouya kuzokurudzira zvinhu zvakati wande nzvimbo dzedu dzatinogara dziri paedge yeHwange National Park. Tinoindarakita zvakanyanya nemhuka iyi inonzi nzou.
Kanzura weWard 18 kudete kuHwange vaStanley Torima vari parunare naIvan Zininga weStudio 7.
Direct from Washington. The Voice of America. VOA.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuMombasa kuKenya rapomera mhosva dzekuponda kune anozviti mufundisi Paul Ntenge Mackenzie, akakonzera kufa kwevanhu mazana mashanu vekereke yaitungamira. Ntenge nevamwe makumi mapfumbamwe nevana vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ntenge akaudza vanhu vemikereke yake kuti vakasanya kusvika vafa vaizoenda kudenga kunoonana naJesu. Israel inoti yabomba nzvimbo dziri kuchamhembe kweGaza kwayati yanga ichirwisa varwi vechikwata cheHamas. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti Israel yauraya vanhu gumi nevatanhatu, vakawanda vacho vari vana vadiki. Zvichitevera mutongo wapiwa nedare repamusoro reHigh Court nhasi wekurasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nebato rinopikisa reCCC riri pasi peutungamiri hwaNelson Chamisa yekupikisa kudzingwa kwenhengo dzebato iri nevari kuzviti ndo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato Vasengezo Chavangu, vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vave kubvunza kuti zvine musoro here zvekuti bato iri rirambe riine chivimbo nematare edzimhosva yemunyika. Vamwe ndo vari kuti mutemo unopa mapato masimba ekudzinga nhengo dzavo muparamende nemumakanzuru wave kushandiswa zvisizvo, nekudaro unofanirwa kutariswa zvakare kana kutobviswa mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti bato ravo ranangepi nezviri kuitika izvi.
Ayo, isu tunongo ramba tichiudza vana veZimbabwe kuti musangano wedu wakamira zvakanaka. President Chamisa vari kuita basa ravo saPresident, vari kuteererwa, vari kufarirwa nevanhu. Munongoona zvavanoita vakangokandwa chero mufananidzo wavo pachivhitivhiti. Zimbabwe yese inosimuka, asi izvo zvinoitwa navamunangagwa izvozvo. Saka zvimwe zvese zviri kuitika izvi mahumbwe, idrama. ZANU PF iri kupinda mumba medu, iri kupaza mumba medu ichishandisa makoti, ichitaura kuti munhu akaita saChavangu asingazikamwe asiri Secretary General anongouyawo zviti ndi Secretary General. Asi sebato takamira pakanaka, tiri kugadzirira zvinhu zvedu, tiri kuziva nyaya iripo. Nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vakapira sarudzo Za 2023. Tunoramba takamira ipapo, uye ticharamba tichitaura nemaorganizations akaita sana SADC nevamwewo kuti tigadzirise nyaya iyoyo, nokuti tinoziva kuti zvese izvi ndozvinoda kuitwa neZANU PF kuti itivharidzire kugadzirisa nyaya chaiyo chaiyo yeAugust 2023.
Tinzwe kuna Dr. Mavaza, munoti
zviri kuitika muCCC zvanga zvakatarisirika, nekuti vagara vanobika mbodza pachivanhu. Tinoti zviri kuitwa neCCC anonzi madhambitanana mabhuruku avamboto, zvireva kuti kutamba kwepwere kusina musoro, kugara naka uona dzevanhu. Vana veZimbabwe vamwe vanofanira kutarisa kuti matongero avachamisa vatadza kubatanisa boka ravo roga. Saka mukazomupa nyika mukomana uyu, nyika inoparara. You'll be recalled as a citizen anytime naChabangu weCCC kutaka kunyeberana kudai vahasi wedu dziwanii. Toenda panyaya yabudabuda renhasi baba, tofanidzize kuti handinzwisise kuti vanhu veCCC vanofunga netsoka here kana kuti vanofunga nei, nekuti vanoziva kuti pane dare rakagara rikataura kuti haukwanise kukwidza uri pabato rakudzinga. Kusvika bato racharanyora tsamba iti hasina kukudzinga, CCC havanoita izvozvo. Vari kuendera mberi nekuregista, votoenda futi kudare rakavanyima pekutanga. Hazvishanduke, mumwe jaji haagone kushandura zvinoitwa nemumwe jaji. Zvaifanira kuita CCC yaifanira kuita inonzi appeal. Vaifanirwa kutanga vaita appeal vagadzirisa ziva kwavabva, nekuti kwavari kuenda usiku vaifanira kugadzirisa kwavabva.
Vadzokora, tinoona kuti munoramba muchienda kumatare edzimhosva, hamunonongedza kuti akakepshwa sei muchiramba muchitemba nematare, kana kuti kuuya nechivimbo nematare hamunoti akakepshwa.
Tiri vana veZimbabwe, kana tine nhunha dzedu tinoenda kumatare edzimhosva nekuti tiri pato rinoremekedza mutemo. Kana baba vachikanganisa zvinoitwa navamunangagwa, hatizovarambi kuti havasi baba vedu. Tinoramba tichingovati ndibaba, asi tiziva kuti tina baba benzi. Kuna baba vanozviti mutungamiriri wenyika, asi vari benzi. Ndozvakafanana nekumatare edzimhosva, kuti ndokwatinokwanisa kuenda ikoko nekuti tiri bato rinoremekedza mutemo.
Dr. Mavaza, munoti
judgmenti yabuda nhasi yarambidza vaoscar ruzina nachibaya dzimwe nhunzvatunzva dzese dziya kudaiwa hamupinde paballot box musi wa3 February. Saka zvatorambwa kare, samungangoita vadzokora kwete kupopota nekugotomotoka. Endai kudare rezimhosva pamusoro moita apiro munobvumidzwa, kwete kungopopota muri mumigwagwa. Hazvina kwakune kusvitsai, haungapfeke shangu chitsitsino chiri mberi haukwanisi kufamba. Saka iko zvino izvi triple C yazvisunga yega mbira dzakondo, yada mutsvaga yokupomera, yakubata uswa.
Vadzokora, vanhu vari kuti mutemo iwe wekudzinga nhengo dzinenge dzasarudzwa unenge waakushandiswa sezvisizvo, kunyange hazvo uri mutemo uri mubumbiro remitemo yenyika.
Ndinowirirana nevanhu vari kutaura izvozvo. Saka mutemo iwoyo zvechokwadi unofanirwa kubviswa kuitira kuti vana veZimbabwe vamiririrwe nevanhu vavanenge vasarudza.
Dr. Mavaza, hanzi mutemo ubviswa uyu werecall.
Mutemo uyu wakanaka zvachose.
Manzwa kunhengo yezano PF mudunhu reBritain, Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain kwakare, uyewo nhengo yetriple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari kuNorth Dakota muno muAmerica. Munhau dzemitambo, nhasi kune makuwerere kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Nenguva dza7 kune mutambo pakati peIvory Coast neNigeria, kuchitwa nenguva dza10 manheru kune mutambo pakati peEgypt neGhana. Nezuro, Zambia yakaita mangange 1-1 neDRC, Morocco ichirova Tanzania 3-0. Kuti tinzwe zviri kuitika kumakwikwi aya, Marvelous abata nhengo yesangano revatsigiri vechikwata chenyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRomario Musekiwa.
Ivory Coast yakatanga zvakanaka sevanhu varikuoratingati vari kuhosta mutambo vakatamba zvakaitarisira timu inenge chihosta tournament of this magnitude. Inofanira kunakidza, inofanira kugoesa mabhora. Apo vari kutangana neNigeria. Nigeria nini ndikayamuchera Nigeria ndikuti chachiri chakapinda nyoka. Nigeria taiziva kudzara iyaya enanwangu kanu shangwari yangu jejeyo kocha wana Tijani Babangida wana Tiboe aiwa wapfuti ndikomazuvano atinga vasina nekuziva kukosha kunoita bhegi ravo rinonzi Super Eagles iyoriya ari vakapeperera kuti zvinobvorei kutambira bhora Nigeria. KuNigeria bhora vanhu vanedisika zvakanyanya bati timu yavo ine zvaitikamba zvosvika panotatiwa nevafidibwai. Saka inenge ndichaona ichistruggla zvekuti inorwa neIvory Coast.
Tombotarisa kuti pane mumwe mutambo zvakare weGhana versus Egypt, munoona zvichibuda sei apo?
Apo inini ndinomhanya neGhana Black Stars. Egypt ndaraneno Egypt kubva kudhara zvayo anitari eri timu inongotamba neEgypt yeijotinzaa neEgypt ndaivo. Apa ndagara ndiri kumupikiri rwangu ndinokamba zvakanaka netendo yakawanda nevakuru zvebhora vekuGhana. Saka ndiri kutsigira zvakanyanya Ghana. Ghana ndiri kuitika kuti inowina nhasi, inowina nhasi inoona kuti haina chimo majini but iri kuita Egypt yakazunguzwa ikabviswa chiri kumeso neMozambique. Saka hazitoziva kuti pokutangira zvozvi enda bvabva sangana neGhanawo yakarohwa first game ndekuti mitambo iyo wakaipa iyoyo. Asi ndiri kuti Ghana ikasunga dzikasimba inoina dhoni yorini. Egypt aisiye Egypt yataita kudhara yainge nenaamvira aamvi musa vana muhamvi abtrika nahosa mohsen vanhu vari kurinaya nemutambo anonzi Muhamvi nofara weligatiuraya.
Tombotarisa kuti imi munoshanda nevatsigiri vemunyika vemunhabvu vari kuona sei zviri kuitika kumakwikwi aya?
Vatsigiri vari kuchera bhora zvakanyanya. Ukada kuona nzvimbo dzori dzinonwa mutambo masports club mudzimba magetsi anga arigotinyara aiwa.
Tinotenda nhengo yesangano revatsigiri vechikwata chenyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association Romario Musekiwa ana Marvelous Musanganya uye weStudio 7 parunhare. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai kusimudzira nyika munyaya dzebudiriro. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Taboka.